Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 6 2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
His Excellency President E.D. Mnangagwa today will declare a state of national disaster in regard to the El Nino induced drought.
Mutungamiri wenyika nhasi vatara nzara iri munyika yakakonzerwa neEl Nino sedambudziko renyika yese.
Hurumende inotara nzara iri munyika sedambudziko guru rabata nyika yose. America inozivisa kuti iri kushandisa mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe emadhora nokutengera chikafu vanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe. Zimbabwe inorangarira nyanzvi munyaya dzemitambo nemabhuku vaStephen Chifunyise avakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yatara nzara iri munyika sedambudziko guru rabata nyika yose kana kuti national disaster, uye yabvumidzawo kurimwa kwemhando yembanje inoshandiswa mumaindastiri kuita mabasa akasiyana-siyana. Rutendo Mawere anotipanya iye.
Vachitaura mushure medare remakurukota ehurumende, kurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa zviri pamutemo kuti nzara yasvika pakuita dambudziko renyika yose, izvo zvapa kuti hurumende itsvage rubatsiro kune dzimwe nyika.
His Excellency President E.D. Mnangagwa today will declare a state of national disaster in regard to the El Nino induced drought.
Mutungamiri wenyika nhasi vatara nzara iri munyika yakakonzerwa neEl Nino sedambudziko renyika yese, izvo zvakaita kuti tive nechikafu chishoma mumwaka wekurima wa 2018 to 2019. Kutara uku kunotipa mukana wekutsvaga rubatsiro kune dzimwe nyika.
Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende yabvumidza kurimwa kwembanje mhando yehemp, uye izvi zvinobatsira mukugadzira zvinhu zvekuvaka, mapepa, machira ekusona pamwe nemafuta edzimotokari.
It considered and approved the proposal on the production of industrial hemp in Zimbabwe.
Dare remakurukota ranzwa rikabvuma kuti nyika ibvumidze kurimwa kweindustrial hemp. Industrial hemp inobatsira mune zvekuvaka, micheka ekusona, mapepa, maplastic, mafuta edzimotokari, huyewo inobatsira kuti tinozogona kuitengesa kunze pachinzvimbo chefodya iyo ingangodziviswa kutengeswa nenyika dzese.
Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende yatanga kubhadhara mari kukambani yemagetsi ekuSouth Africa yeEskom kuti iwanise nyika 400 megawatts dzemagetsi. Vatiwo hurumende iri kutaurawo neMozambique kuitira kuti iwane magetsi. Dare remakurukota ehurumende rinotiwo zuva remagamba richacherechedzwa pasi pedingindira rekuti lest we forget heroes who fought for this struggle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zimbabwe iri kukumbira rubatsiro rwechikafu chekupa vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu kusvika nyika yawana gohwo rakanaka gore rinouya. Gandri Maramba anotipa nyaya iye. Zimbabwe iri kukumbira rubatsiro rwechikafu chekupa vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu kusvika nyika yawana gohwo rakanaka gore rinouya. Gandri Maramba anotipanya iyi.
Zimbabwe iri kukumbira rubatsiro urwu kubva kusangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program pamwe nevamwe masangano akazvimiririra. Izvi zvazeviswa negurukota rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu amai Sekai Nzenza pamusongano waitirwa kuChevhute muMasvingo. Amai Nzenza vataura mashoko aya pamberi pemukuru weWFP vaDavid Beasley avo vakashanyira chimwe chirongwa cherubatsiro cherwechikafu kuChevhute. Amai Nzenza vati vanhu vanoda rubatsiro rwechikafu vava kupfuura mamiriyoni mashanu akambotaurwa nehurumende mutanga kwegore.
Vanhu vashoma-shoma chaizvo vakakohwa gore rino zvichibva zvawedzerwa zvine cyclone. Saka vane nzara vakawanda. Saka isu tiri kuti kushamwari dzedu vana WFP nevamwe maNGO tibatsireiwo panye chikafu.
VaBeasley avakamboita governor wedunhu reSouth Carolina kuAmerica vavimisa Zimbabwe kuti sangano ravo richaramba achirwisa dambudziko rechikafu. Vatiwo vaisa chikumbiro chitsva chekuti Zimbabwe iwanirwe mazana matatu emamiriyoni emadhora ekutenga chikwapu chinokwana kusvika pagohwo regore rinouya.
Purpose is to help the people of Zimbabwe become food secure.
Donzo redu nderekubetsera vanhu vezimbabwe kuti vave nechikafu chakakwana. Tiri kushanda nevanhu tichipa chikafu, kuvaka madhamu pamwe nezvimwe zvakawanda, asi tiri kutarisa kupedza dambudziko renzara nenyaya yemaomero ezvinhu ari munyika. Ndosaka tiri muno.
Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota remasvingo vaEzra Chadzimira vati vanotoita zvikuru nerubatsiro rwuri kubva kuWFP.
Toda kutenda nepurogiramu yehurumende yakabatana neWFP nepurogiramu yavari kuita nyaya yekuisa chikafu uye nenyaya yemaprojects income generating projects kuvandudza upenyu hwevanhu. Tinoda kuvatenda. Takatarisana nesizeni ino yatapfuura yanga takatarisana nedrought muprovinsi medu. Saka through the government ine engagement and re-engagement ya His Excellency, that's why takuona ukama pakati pe World Food Program nehurumende iripo vachiwisawo chikafu, hurumende weichiwisawo futi nerimwe divi.
Mugari wemunzvimbo iyi Ambuya Sostina Mudzura vatenda zvikuru WFP nekuvapa chikafu vachiti vakange vakaomerwa neupenyu sezvo hurumende isiri kuita zvakakwana kuti vawane raramo kwayo.
Hatitotambura nezhara tichiwa kuti torarama sei. Saka tichiwana vakuru vatibatsira kudai tinotenda dzingambeiti tinopiwa mari. Inokwana nokuti totenga mabagu.
Ko besides madhona hurumende pane zvairimbokubatsira here nazvo?
Hakuna.
Sangano reWFP rakavakira vagari vechevhute dhamu rekudiridzira mapindu avo emurivo pamwe chete nekuvaka dziva rekuchengetera hove. Pamusoro pezvo WFP inopa vagari mari inotangira pamadhora mashanu ekuAmerica kusvika pamakumi maviri emadhora pamwedzi kuita kuti vatenge chikafu pasi pechirongwa cheLean Support Program. WFP inoti ine zvirongwa zvakadai munyika mose zvinoshandisa mari inoita mamiriyoni makumi manomwe emasere emadhora. Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti Zimbabwe yakatara sana nenzara zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura mudzimwe nzvimbo uye kuparadza kwezvirimwa nedutumbengo remafashamu ecyclone Idai ayo akavhiringa zvirimwa kuManicaland Masvingo nemamwe matunhu ari kumashonaland East. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Tichiri panyaya iyi, America yazivisa kuti iri kuisa mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe emadhora semari ichashandiswa mukutengera vanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe chikafu. Izvi zvaziviswa nemumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols. America inoti mari iyi ichawanira chikafu vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru kudzamara mwaka wegohwo regore rinouya wasvika. Nyanzvi mune zvekunyora mitambo zvedzidzo pamwe netsika vaStephen Chipfunyise vakashaya nezuro muHarare mushure mekurwara negomarara. VaChipfunyise ava vanga vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vakambovewo munyori mubazi rezvedzidzo, mitambo netsika uye vaitungamira pamwe nekushanda nemasangano ezvemitambo netsika akawanda. VaChipfunyise vakazvarwa mugore ra1948 kuShurugwe, vakazodzidza kuZambia vasati vaenda kuAmerica kunoita zvidzidzo zvepamusoro-soro mune zvemitambo. Sawira vaVaChipfunyise uye vachiitawo zvemitambo vaDavis Guja vanoti vaChipfunyise vari kutarisirwa kuradzikwa muHarare nemusi wechishanu. Ngatinzwei vachitsanangura.
VaChipfunyise vakashaya zuro Ramadekwani kuma half six after a long struggle with cancer. The family, particularly the children, vanga vaita zvose zvavanogona kuitira baba vavo nemadhisawira tanotagona kuita zvose zvatagona kuitawo. Asi zviro madekwani ndopatakaona kuti haishagoneka. Vakatiwa inini chisarai ini ndaenda ndatungamira.
Zvi zvikuru zvingarangarirwa nazvo vachifunyise?
Vachifunyise munhu angade mukurumbira mukurusa pakunyora maplays, mitambo iyo yetheatre. Vachifunyise vakanyora mitambo inodarika makumi masere zvisati zvamboitwa nemunhu wega muno muZimbabwe, even muno muregion yedu yeSadati. And handitonderewo zvangu ndiita makore angu ekuita zvetheatre ndichiona mumwewo munyori anonyora maplays ane mukurumbira akadaro. Vachifunyise pamusoro pazvo vanga vari technical expert ine mukurumbira chaizvo kuUNESCO. Vambenge vari zvepermanent secretary ministry yeEducation, Sports, Arts neCulture makore akapfuura. Asi munhu aizikanwa nemwe nembiri yekuti zvese zvavanoita vaiita nation nekuti vanhu vemuZimbabwe vagare vachiziva kuti zveculture yavo iri important, yakakosha.
Pati pane hurongwa here hwekuchengetedzwa kwavo?
Dare here mhuri dzinge ramboti pere zvino, but vatizvo vachifunyiswa vacharongedzwa musi wechishanu. Hachatangozva chete zvekuseni here kana kuti masikati, sezvo takanyirira mumwe mwana wavo mutsikana anogara ikoko kuAmerica anonzi Chipo atakazosvika kumwe kuwo musi wechina masikati.
Vachitarisirwa kuchengetedzwa muHarare kana kumusha?
Nevanochengetedzwa muno muHarare.
Vasiyawo mhuri yakakura zvakadii?
Vachifunyise mhuri yavo yavanotizvo vana vavo ivo nemufi Tisa aiva mukadzi wavo wekutanga, vana vatatu vanoti David, Chipo naMata. Asi vachifunyise vanga vane mutwin wavo, vanga nemupatya wavo akashaya after independence kuna 1984 vakafirwa vanaa kuti vachengete. Pamusoro pazvo vachifunyise vaichengeta vana vakati one day, vamwe vaibva kunana Binga, vamwe vachibva kune misha kwavo, vanodarika nekungai vanodarika gumi vana ivavo.
Avanga vari Sawira vavachipfunyise uye vari mukuru weRooftop Promotions vaDavis Guja vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti iri kufara zvikuru nedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekuzivisa nezveurwere hwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMnangagwa vakazivisa kuti vaMugabe vari kurapwa vari kuSingapore, uko vari kuita zvakanaka. Nyanzvi inodzidzisa zvidzidzo zvepamusorosoro paMalone University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano, vaudza maFelasi Muhlanganya uye weStudio 7 kuti zviziviso zvakadai zvakanaka chose uye zvinoenderana nezvinoitwa pasi rose.
Tinoona zviri zvinhu zvakanaka kuti nyika yeZimbabwe izivewo kuti waimbowo mutungamiri havasi kunzwa zvakanakaba, uye zvinodawo kuti sezvinoita kunze kwedzimwe nyika, kana vanhu vasinganzwe zvakanakaba waimbowa tungamiriri kana vatungamiriri, nyika inoudzwa zvinenge zvichiitika uye mamiriro azvinenge zvakaita eutano hwavo.
Asika vamwe vanoti ivo chiri kunyanyovanetsa ndechekuti ndiani ari kubhadhara mari yekunava Mugabe uyezve nhumwa dzakatumwa dzaka badarirwa nani?
Ya, ipapo mubvunzo unoti netsei, hatizvo pasina zvakanyorwa ba hatina kuzoziva ba kuti wakabhadhara mari kana kuti wari kubhadharirwa mari nani, uye mari yacho iri kubva kupi, uye kana kuti iwo waMugabe wari kuchengetwa nemari inobva kupi. Hatina kuzotsanangurwa ba, saka hatizoziva ba kuti mari yacho yakabva kupi. Ndosaka vanhu vachingo vari kubvunzawo kuti saka mari yacho yakabva kupi. Sezvinhu zvisina kunyorwa ba zvinotinetsa kuti tigoziva kuti tinotaura sei.
Tombotarisawo kunyika dziri kunze kwenyika makadai seimo muno muAmerica, zvakadai zvinowanikwa zvichiitika here, uyezve zvinobatsira sei kutongwa kana kugadzikana kwevanhu vanenge vari munyika idzodzo?
Hongu, munyika yakafanana neAmerica zvinotaurwawo kana waimbo watungamiriri wenyika wasiri kunzwa zvakanaka ba wachirwara kana pane matambudziko anenge awawira, vanhu vanenge vachizowanamatira wachiwashuvira zvakanaka. Tinozoona zvichiitika kazhinji zhinji munyika yeAmerica ino kuti waimbo watungamiriri kana watungamiriri wasinganzwe zvakanaka ba, vanhu vanoudzwa kuti watungamiriri kana wembo watungamiriri wasunzwa zvakanaka ba kuti ruzhinji rwenyika rwuwana matire uye nekuwashuwira kuti vapore.
Tinoona tanga tisingaone zvakadai zvichitika apo vamugabe vanga varivo vanga vari kutonga munyika, asi zvauya nehurumende yavamunangagwa. Mungati zvitsva here kana kuti zviri kufamba sei?
Izvi ndirikuona kunge sezvinhu zvitsva. Ndinodaira kuti vamunangagwa wane kuona kwavo kwavari kuita kwekuti zvinhu zvinofanira kuva zvichijeka. Utano hwevanhu vakuru vakuru vanotungamirira huchizikanwa. Ndinozvikurudzira inini izvozvo kuti zviite saizvozvo kuti vanhu vazive, vanhu varege kuzogara mudima vasingazive bakuti kwavatungamiriri wedu kana waimba vatungamiriri wedu utano hwavo hwakamira.
Vanga vari muzvinafundo Dr. Moses Romano avanodzidzisa paMalone University kuOhio vari parunare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuUganda rawana murwiri wekodzero dzevanhu Stella Nyanzi aine mhosva yekushungurudza vamwe pamadande mutande zvichitevera kuburitsa kwaakaita nhetembo yake paFacebook iyo inoshoropodza zvine udzamu mutungamiri weUganda Vayoveri Museveni. Vadzidzi vemuAlgeria vapinda mumigwagwa nhasi muguta reAlgiers vachiratidzira kwezuva rechimakumi maviri nemana kusafarira kwavo hurumende iripo uye vachiti vanoda kuti vose vakasungirwa kuratidzira vabviswe muusungwa. Urongwa hwehurumende hwekuti vanhu vashandise dhora remunyika chete remaRTGS hunonzi vave kuramba kutambirwa nevanhu vakawanda munyika sezvo vemabhizimusi vave kuti vave kuda mari dzekunze pane zvavanenge vachitengesa, kunyange hazvo vakawanda vari munyika vari kutambiriswa mihoro yavo nemari dzemaRTGS. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musi wa24 chikumi hurumende yakazivisa kuti mari yemuZimbabwe yemaRTGS dollars ndiyo chete inenge yave kushandiswa munyika, kwete basikiti remari dzose kusanganisira marand, pula nemadhora ekuAmerica. Izvi zvakatevera danho rainge ratorwa musi wa22 kukadzi rekubatanidza mari dzose dzemunyika kusanganisira RTGS nemabond kuumba mari inonzi RTGS dollars, asi zvekuda kudzosa dhora remunyika zvinenge zviri kurovera pamudhuri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti izvi hazvishamise sezvo zvakamboitika kare.
Zviri kuitika izvi zvakatomboitika 2007-2008 pakakuranga kutanga kukwira mitengo yezvinhu, haisi hurumende yakatanga kushandisa mari yokunze kwenyika, vanhu ndo vakatanga kuramba mari yemunomo vachiti hava mari yemuno haichagoni kushanda basa remari rokuchengetedza uremu hwezvinhu.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatenda kuti vemabhizimisi vari kuramba kutambira mari dzemaRTGS.
Vakati vari kuchiwo vakaramba vachitambira mari yemunhepo iyi kunyanyanyanya maRTGS kana mobile money yemumafoni, vari kuti zviri kuzovaremera pavanoenda kuzonohodha. Mukatarisa kune vemabhizimisi vari kunzvimbo dzakafanana naBulawayo vari kunyanya mhanyira masouth african rand, uye kuna Namplumtree uko nedzimwe nzvimbo dzeBulawayo vari kunyanya mhanyirawo maBotswana pula, uyewo vari kune dzimwe nzvimbo kwakafanana nekuna naHarare neMutare. Takaona kuti vamwe vari kutoda mayusa.
Kunyange hazvo hurumende yakamboti munhu wese ashandise mari yemaRTGS iyi yakazochinja yave kubvumidza vamwe vemahotera vemigodhi nevamwe kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati hurumende yakakurumidza kudzosa dhora remunyika isina kugadzirisa zvinodiwa.
Zvinhu zvinoda kugadziriswa zvakati wandei. Chimwe chekutanga ndechekuti iyo pachayo mukati memari dzainoshandisa inonzi pachirungu government expenditure dei hurumende yange yakwanisa kuti ishandise mari iri pasi pemitero kana kuti pema levies mataxes ainenge ichiwana mukati mekushanda kunoita mabusinesses. Vakange vachishandisa mari iri pasi peiyoyo zvinoita kuti vasaramba vachida kuti vakwerete. Saka dambudziko ratinaro munomu rinova ranyanyisa kuti vana veZimbabwe nemabhizimusi ange achishandisa dhora rekuAmerica inyaya yekuti hurumende hairarami nezvinhu zvainotaura. Vanogona kuti vakataura zvinhu mwedzi unouyu kana zvinhu zvinenge zvataurwa pano apa vanoanaunza polisi mune ramangwana vanenge vakuchinja zvinhu izvozvo. Panodiwazve inonzi stability, kureva kuti zvinhu zvofanira kunge zvichiendeka mukati meupfumi, mukati mematongerwo anoitwa zvenyika. Political and economic stability inodiwazve.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti zvakakosha kuti hurumende iwanise vanhu mari dzemaRTGS dollars dzakawanda, nekuti kushomeka kwadzo kuri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo.
Kana uine eco cash uri kutengeserwa it about 40% kana zvida cash. Saka ipapo pari kuti dai hurumende yange yapindira yakwanisa kuti mari yacho iri kunzi mazim dollar kana ZW kana bond note ngariwanike mubhengi.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutiri Ncube vari kuti nyika iri mugwara rakanaka rekugadzirisa upfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Apo vanasoro jena nevamwe vari kupiwa mari dzisina zvadzichatenga neNational Social Security Authority kana kuti NASA, ongororo ichangobva kuturwa kuparamende inoratidza kuti kambani iyi yakarasikirwa nemari inodarika zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora ekuAmerica nekuda kwehuori huri kupomerwa gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira pamwe nevamwe vakuru vakuru vekambani iyi, kusanganisirawo mamwe makambani aiita bhizimusi neNASA pakati pa2015 na2018. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gwaro reongororo iyi iro rakaturwa kudare reparamende negurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza uye riri kutarisirwa kuzeiwa nedare iri svondo rino riri kupomera mhosva yekuita zveuori amai Mpfumira avo vakatosungwa pamwe nevaive mukuru webhodhi reNASA vaRobin Vela. VaVela vanonzi vaimanikidza NASA kuita bhizimisi nebhanga reMedbank kunyange hazvo vakuru vakuru vekambani iyi vainge vasingade kushanda nebhanga iri. Gwaro iri rakapera kurume rakanonoka kubudiswa sezvo amai Nzenza vaiti vaida kutanga vambonzwa pfungwa dzemagweta avo. Semuenzaniso, amai Mpfumira navaVela vanonzi vakaudza vakuru vakuru veNASA kuti vape chikwereti chemari inodarika mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica kuMedbank kunyange hazvo vakuru vakuru veNASA vainge vasingadi kupa bhanga iri mari sezvo vaitira izotadza kubhadhara chikwereti ichi. Kusvika pari zvino bhanga iri harisati rabhadhara chikwereti chacho. NASA yakazomanikidzwawo kupa matreasury bills anokosha mamiriyoni makumi matanhatu, mamwe anokosha mamiriyoni makumi matatu nemanomwe yakazoshandiswa neMedbank zvisina mvumo yekambani iyi. Dare repamusoro nezuro rakatura mutengo wekuti Medbank inofanira kudzorera matreasury bills aya kuNASA. NASA iyo ine zvirongwa zvekuvaka dzimba dzine mutengo uri pasi yakazopawo makambani akaita seHousing Corporation Zimbabwe, Housing Africa Corporation neMetro Reality basa rekuvaka dzimba isina kuenda kutenda sezvinodiwa nemutemo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi Vanyasha Muchichwa vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti mari yakawanda kudai inorasika muhori apo pagara pachitova nedambudziko rekuti vanhu vari kupiwa mari dzemujandigere dziri pasi pasi. Vatiwo kuti vanasoro jena nevamwe vabatsirikane, mari dzese dzakabiwa dzinofanira kudzorwa kuNASA.
Tikati munhu ngaaidzosere izvezvi anofanira kutodzosera ari wawo maUS dollar kana kuti achitodzosera nereti ranga riripo izvezvi. uye kuti paino puwa ufuti varidzi vayo ipuwe ine value.
Ongororo iyi inoburitsawo kuti NASA haisi kushandisa nyaya dzepenjeni nezvimwe zvakajeka vachiti semuenzaniso zvakawanikwa kuti NASA haina foni dzevanhu zviuru mazana matatu nemakuma nomwe nemumwe kana kuti 371,000 vainobhadhara penjeni kuti ikwanise kuona kuti vanhu ava vapenyu here kana kuti kwete. Magwaro eNASA anoratidza kuti pane vamwe vave nemakore makuma nomwe nemashanu vachibatirwa mari yeNASA kunyange hazvo vashandi vakatanga kubatirwa mari dzeNASA makore makuma maviri nemashanu apfuura. Mumwe anobatirwa mari yeNASA vaStanford Nyatsanza vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzeuori muNASA uye vese vakaba vaidzose.
Chinofanira kutoitika chekutanga kutosunga ivo vari kuita uori hwekudya mari dzemapenjeniyasi.
Vamake sure piri vaudza Studio 7 kuti havaoni rubatsiro rweNASA vachiti kunyange hazvo vakamboedza kufambira mari yavo shoma iyoyo hakuna chakabuda.
Pari zvenhau ndakati ndirimbozvimira kana ndazoona kuti pane nidhi kuti ndizvifambira but I might not pursue.
Munyori mukuru weZCT Yuva Jafet Moyo vanoti vashandi vachada kuziya nyaya yekuti voramba vachidyidzana nekambani iyi here kana kuti kwete.
Kana kusina programu iri pachena yekugadzirisa zvinhu zviri kuitika kuNASA kana kuchinja iyo NASA yeti yacho, vashandi tichabvunza kuti pane niti here kuti tiendese mari ikoko. Vashandi tingati vari kutopiwa iyo $8 American pamwedzi. Because in your 8 RTGS.
Paramende ichaziyawo gwaro reNASA svondo rino isati yabuda nechisungo chaichatura kuhurumende. Kunze kwemari dzainowana kubva kuvashandi, NASA inowana imwe mari nekuvaka dzimba, nzvimbo dzezvitoro nemahofisi pamwe nekusima mari mumakambani akasiyana-siyana. NASA ikambani yehurumende inobhadhara pension nevanenge vakuvara pamabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kwazwai, muri eZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kukurukura nevechidiki pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, tichitarisa nyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika zvichitevera sarudzo dzakaitwa gore rapfuura. Semaonero enyu, hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kusimudzira vechidiki here? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +12024650318. Muri eZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 p.m. Bye-bye!
Ropa rangu romanya, ndawona baby wangu. Chaco, don't go bunda bunda kuping when the chando usipo.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inotara nzara iri munyika sedambudziko guru rabata nyika yose. America inozivisa kuti iri kushandisa mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe emadhora semari ichashandiswa mukutenga chikafu chevanhu vatarisana nenzara muZimbabwe. Zimbabwe inorangarira nyanzvi munyaya dzemitambo nemabhuku vaStephen Chifunyise avo vakashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.